Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro hunyana 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndobva vati kana ndichinge ndaenda ndoda kurangarirwa semwana akasimuka akazvipira kutsunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe.
Mutumbi weimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unoendeswa kumusha kwawo kwaZvimba kumachannelland west uko veruzhinji vapiwa mukana wekuonekana navo pamurombedzo yegrowth point.
We want to see Dr. Peter Magombei he dead or alive. Kana vakamuuraya they must give the mother his body or it a decent burial. Kana vasina kumuuraya they must bring the boy out.
Vanachiremba vakuru vanobatana navanachiremba vadiki mukuratidzira vachidzivisa hurumende kuti havasi kuzoshanda kuzvipatara zvehurumende pamwe nekumasejari kwavo kusvika mumwe wavo Dr. Peter Magombei anonzi akapambwa nemugovera awanikwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheZPC Kariba chinoita zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda zvekuenda pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League Table kepiri mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe waendeswa kwaZvimba nhasi. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vangangosvika zviuru zviviri vatambira mutumbi wava Mugabe munhandare pamurombedzo Growth Point nhasi. Mutumbi uyu uyo wauya nechikopokopo chemauto wasvikira kumba kwavo kwakutama asi hauna kupinda mumba mavo sezvo wangotorwa nemotokari dzinotakura zvitunha zveDoves ndokumhanyiswa kuenda kwamurombedzi uko kwanga kwakaungana vanhu. Vachitaura parufu apa sachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland West vaZiyambe varumbidza vaMugabe vachiti munhu aida kurangarirwa semunhu akasunungura nyika yake akapa upfumi kuvanhu vatema uyezve aida nyika yake.
Ndobva vati kana ndichinge ndaenda ndoda kurangarirwa semwana akasimuka akazvipira kusunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe. Zvikanzi kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu angane nyika yake pakatikati pemoyo wake. Baba vaMugabe vari kutaura.
VaZiyambe vanoti vaMugabe vaida bato ravo reZanu PF kudarika nhengo dzose.
Hapana munhu muno muZimbabwe anoda ZANU PF kana kuti aida ZANU PF kudarika vaMugabe.
Vachitaurawo paungano iri mufundisi wekuchiuto kana kuti chaplain vaJoseph Nyakudya vanoti vanhu vakawanda vakawana chimwe chinhu kuna vaMugabe vachiti vakawana munda kuburikidza nechirongwa chekupa ivhu kuvatema.
Ini ndiri murimi ndine munda wandinawo wandikangopuwa naivo vaMugabe. Mumwe ari pano Wangu wa share marisko, wakete program, yokutuweje free education.
Mumwe anga aripa murumbe zinasi, njama imaidei kasi, abo vanuti vanufara kuchivaka waniswa imba, pachurungwa che, garikai, sarani kuse, vachiti mumuri mavo, njivo vega, vanemba.
Muzinga mangu wakunane state, asila kapuwa stand na wamu gabi ye garikai.
Vazi ambe vanoti vachagara nemhuri kuti vaone kuti mutumbi ungachengetwa sei usati waradzikwa sezvo uchagara mazuva angangosvika makumi matatu. Mutauriri wemhuri yava mugabe valiyo mugabe vanoti mutumbi wavasekuru vavo ucharara kumba kwavo kwakutama nhasi wozoendeswa kuHarare mangwana. Vamugabe vakafa masvondo maviri apera kuSingapore uko vanga vanorapwa nechirwere chisina kutaurwa. Zvichakadaro pamboita kusawirirana pakati penhengo dzevechidiki dzeZANU-PF pamusoro pekupfeka nhumbi dzine mufananidzo womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa parufu rwavamugabe. Mumwe wechidiki anoda kuzivikanwa nezita rekuti No Rest anoti hazvina kumufadza kuti vapfekedzwe nhumbi dzine mufananidzo wamunangagwa parufu rwavamugabe.
Ipapo zviri kutonetsa kuti wai ini ndapfeka kosi ndazviona zvichipiwa vanhu asi inini chananichibvunza ichekuti seitapiwa zvinhu zva ED tichitadza kupiwa zvinhu zvegamba rafa.
Vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka nhumbi dzebato rezanu PF sezvinosiitwa nguva dzakawanda.
People must always come first in any process of sustainable development and let our Africans come first in the development of Africa, not as puppets, not as beggars, but as a sovereign people. I thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwakutama ndine Arthur Chigoriwa.
Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abatawo imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vatakura jangazha kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro perufu rwavamugabe.
Muri nekodzero yekuita zvainodaka nemunhu wavanga vasiya uyezve kana vehurumende vabvumirana nezvitaura nemhuri yacho yavamugabe ndozvinotofanira kuitika because munhu wavo chaizvo chaizvo. Saka izvo zvinototarisirwa kuti zvinoitika asi chiripo ndechekuti dzimweni dzenguva nyika haingachemi kwenguva yakareba zvezvino zvirambo zvinofanira kuzoitwa nezira kwayo.
Tinoona pari zvino vana chiremba vari kuratidzira vachichema chema ivo kuti pane mumwe wavo akapambwa, asi vazhinji vanoti kuondomoka kwezvemuchipatara uyezve nezvekupambwa kwevanhu kwakatanga nguva iyo vamugabe vachiri kutonga. Imi munoona sei papapa zvinhu zvingazoiswe munhoroondo yekutonga kwavaiita here vamugabe kana kuti zvakamira sei?
Kutonga kwavamugabe hakusi kutonga kwavo voga, kutonga kwebato menzi ZANU-PF ndo rinenge rine masimba ekuona kuti chiitika munyika uye kuchengetedza runyararo nekuchengetedza upenyu neutano hwevanhu kuri sei ivo vanonzi vana chiremba vanzi vatapwa kana kuti havasinzikana kuti vari kuti. Saka hazvingazi ndezvavamugabe chete, ndezvemusangano wezanupf waoriwo kutonga kuti inofanira kutsanangura kuti kuchengetedzwa kwerunyararo, kuchengetedzwa kwevanhu munyika kwakamira sei, uye kana zvaitika sezvachataurwa kuti zvaitika vanofanira kubatsira kuti mapurisa akumize kutsvaga munhu amuwani.
Totarisa iyo nhoroondo yeupenyu hwavamugabe mungati vanorangarirwa sei nemabasa apa?
Vamugabe vanorangarirwa nenzira dzakasiyana siyana kune ruzhinji rweZimbabwe. Vamwana varangarira semunhu akavapa minda, vamwana varangarira semunhu akasungamira hondo yechimurenga, vamwe zvikuru sei vakazvarwa hondo yechimurenga yapera vanovarangarira semunhu asi mazovabatsira kuti vawane yanamiso munyika kana kuti mabasa, utano nezvakadaro. Vamwewo vaitawo zvokupikisa kana kuti vaita zvokupikisa nyaya dzematongerwo enyika vanovarangarira semunhu aivakanganisa kuti vapikise zvakachena kana zvakajeka uye vakwanisiwo kunzi vahwina election zviri free and fair.
Tombotarisa marangarirwo avanoitwa nenyika dzemuafrica nepasi rose, mungati vanorangarirwa sei vamugabe?
Vamugabe vanorangarirwa sekuti munhu aiita zvokumira pamberi peana United Nations vana African Union vachimirira vanhu vatema vemuafrica kuti kodzero dzavo dziwanike munyika dzemuafrica dzakawanda. Uyezve vamugabe vanoonekwa semunhu angane nharo, munhu anga akazvimirira ega munyika dzemuafrica dzakawanda. Asi kazhinji zvinobva mukuti vanhu vazhinji vacho muafrica vayatsonziswa kuti chii chaitika muzimbabwe, vaingoonakirwa nekuvaona patv kana kuvaona vachiita mabasa avo kunana United Nations vachifunga kuti zvakafanana nezvavanenge vachiita munyika, asi munyika wanatuwaona ni zira takasi ya nasia.
Tombo utarisa nyaya yekuti pachange paine chivakwa chichava kwa pahiros eka chie mozilia apu vacharadzi kwa wa Mugabe mushure memwezi. Munona izi shaka mirase tichitari la mamira kaita zinu mwenyeka.
Izi zaka vahu muri ya Mugabe kaya chibuti anafana kubi bataka kosa kudarika wangu wa wakar wanao hunde chumre nga waripa hiros kazi. Ende vrimendi yaka zvuma staka ndo jwa kutongo iti. Asi chinongo kashika maza nizyo kuti tichema kwa mwini kumele bakuni stengu wa yagadaro. Asi ndo jwa vumira na muri yacho mehurumende staka ndo jwa kawo kwa ndo jwa
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vatakura zvangazva vari parunare muHarare naMavlas Musanganya uye weStudio 7. Vanachiremba vakuru vabatana navanachiremba vadiki nhasi mukuratidzira muHarare. Vakazivisa hurumende kuti havasi kuzoita basa kuzvipatara zvehurumende pamwe nekumasejari kwavo kusvika mumwe chiremba anonzi akapambwa nemugovera Dr. Peter Magombei uyo akafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association awanikwa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services.
Dr. Peter Magombei vanonzi vakapesa kuonekwa nemugovera. Vanachiremba nhasi varatidzira zvakare vakafamba kubva pachipatara cheparenyatwa kusvika pedyo nemahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa uko vamiririri vavo vazonosvitsa tsamba yenyunyuto mushure mekunge mapurisa arambidza mhomho yese yanachiremba kuti isvike kumahofisi emutungamiriri wenyika. Vachitaura neStudio 7 mumwe chiremba anove nyanzvi muzvirwere zvevana Dr. Bothombo vaYesango vanotsidza kuti hapana munhu wavari kuzorapa kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa.
We want to see Dr. Peter Magombei dead or alive. Kana vakamuuraya, they must give the mother his body or it's a decent burial. Kana vasina kumuuraya, they must bring the boy out. Kana vakamurova vakunyara, they must bring him. Tinomurapa isusu. Hapana munhu acharapwa munyika muno kusvikira taona Peter Magombei.
Mumwe zvakare chiremba mukuru Dr. Felicity Gumbo vanoti vange vari pakuratidzira pasenzira yekuratidza hurumende kuti vanachiremba vakuru vari kutsigira vanachiremba vadiki mune zvavari kunyunyuta nazvo kusanganisira kutsakatika kwa Dr. Magombei pamwe nemari shoma dziri kutambirwa navanachiremba.
Before zvaingosvingonzi ma junior doctors ndoane problem, ma senior doctors are holding court, but here we also want to send a message. Kana mumwe munhu atorwa, we don't know what has happened, is he alive, what about his family.
Imwe ningo zvekare yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapua Mungofa, avo vanoshanda paHarare Central Hospital, avo paishandawo Dr. Magombei, vanoti vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika, uye vachange vachizoendesa tsamba yenyunyuto iyi kune mamwe mapazi ehurumende. Vanotiwo kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa, hapana basa richabatwa navanachiremba.
Takwanisa kusiya tsamba kuhofisi kwa president. Our leaders are going to drop my letters at Sara kune mamwe maofices.
Dr. Nomen Matara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti izadzikise zvainotaura zvekuti inoremekedza kodzero dzevanhu.
Zvikasagadziriswa nechimbi chimbi pachazova nechaos, sezvo mamwe machiremba anoshanda nawo muGombei vatotanga kuramwa basa nyika yose. So tinotiwo zvekare hurumende yavamunangagwa ngairatidze kuti zvainotaura nemuromo ndiyo zvainoitawo through their actions. Havataure zvemareforms vanhu vachiabdactwa.
Muzinda weAmerica muZimbabwe vazivisawo padande mudande retwitter kuti kubva munandira wegore rino vanhu vanosvika makumi mashanu vatorwa zvechisimba kubva mudzimba dzavo uye hapana achambosungwa nenyaya idzi. Muzinda uyu wakurudzira hurumende kuti itore matano nekukasika. Kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakati bazi ravo riri kushungurudzikawo nekushayikwa kwemumwe mushandi waro uye vari kuita zvese zvavanogona kuti Dr. Magombei vawanikwe. Mugwaro rakabudiswawo nemapurisa, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vakati wokushaikwa kwaDr. Magombe kwakamhangarwa kumapurisa ekubudiriro. Vasati vatsakatika nemugovera, Dr. Magombe vanonzi vaigarotaura nezvekutyichidzirwa kwavaitwa nevanhu vavaifungidzira kuti vasori. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court uko kwanga kwakwidzwa nyaya yekushaikwa kwaMagombe nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raturawo chisungo chekuti vaMagombe vatsvagwe nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chakadaro vanachiremba vanoshandira muzvipatara zvehurumende muBulawayo pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara wakawanda varatidzirawo pachipatara cheMpilo Central Hospital nhasi senzira yekuratidza kusafara kwavo nekupambwa kunonzi kwakaitwa mumwe wavo Dr. Peter Magombei nemusi wemugovera muHarare. Mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba ava avo vange vachisanganisira nevamwe vekuUnited Bulawayo Hospitals vambovharidzira misuo yepachipatara cheMpilo vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvange zvichiratidza kusafara kwavo nekupambwa kwaDr. Magombei avo vanonzi vakatorwa pamba pavo muHarare nevamwe vanhu vasati vazivikanwa kuti ndivanani. Dr. Mtavi Sibebe, vanove munyori mukuru weMpilo Hospital Doctors Association, vanoti havazi kufara nezvakaitika uye vanoda kuti Dr. Magombei vawanikwe vari vapenyu. Dr. Bebe, avo vakambove munyori wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, vanotiwo vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe.
Vaona zvakozera kuti vauye kuzoratidza kuti they are in support naPeter Magombei and they want to know kuti aendepi, atorwa nani, and munhu anotora anofanirwa kusungwa because hazvitenderwi neconstitution yeZimbabwe kuti munhu anongotorwa nani zvake ongovigwa mazuva akawanda so.
Mumwe chiremba, Dr. Tawanda Manjonjo, avo vanoti vakamboshanda vose naDr. Magombei, vanoti vanachiremba vakawanda vave kutyira upenyu hwavo, asi vanotiwo kunze kwekunge Dr. Magombei vawanikwa, vachadzokera kubasa chete kana zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Ndiri kurwadziwa because Peter is someone wandaigara ndinaye. Titogara tese, Peter was once here and then moved to Harare to work in Harare. So, Peter anotonzwa kurwadziwa naye, very emotional. Atogona kushanda ini ndachitombo tia let me give government a time a platform to negotiate ndichitombo uya ubasa but then now I can't anymore. I can't house kuti munhu anoshanda naye ari ipi just yango disappear. You can't come to it. And so I'm not coming back until he's back and the grievances are solved as well.
Mukuru wechipatara cheMpilo Valenard Mabandi vanoti sekuziva kwavo vanachiremba vange vavimbisa kuti vachadzokera kubasa mushure mekuratidzira kwechinguva chidiki.
Situation iri pachipatara ndeyekuti mangwanani vanachiremba vauya kubasa and vakatiwo vachasangana kuti vademonstrate kuti umwe wavo asi kuzikanwa kuti ari kupi. Nesuwo tinotoriwo concerned kuti aripi nekuti we would want sezvakataurwa naminista kuti pasawane vana chiremba vanokanganiswa. Saka tiri kutarisira kuti vaita demonstration yavo sekutaura nekunzwa kwandaita kuti vachadzoka kubasa voendera mberi.
Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Walter uyo anoti ange ane mudzimai wake ange achirapwa anoti varwere vakawanda vange vasina kuonekwa nana chiremba.
Ndikumbira government itaure navo kuti vakwanise kudzoka vanhu vakwanise kubatsirwa pani kuti vanhu vari kutambura iko zvino vanhu vari kutambura vatova panguva yakaoma kuti vakarara nhasi vanhu vasina kubatsirwa madhokuta achinguva kunze zvinogona kukonzeresa kuti vanhu vaazopedzisira vamwe vatisiya. Saka tachikumbira government itibatsire pa.
Vanachiremba vange vari pakati pekuramwa mabasa apo Dr. Magombei vakapambwa. Vanachiremba vave nemasvondo maviri vasingaendi kumabasa vachiti havachakwanisa kuwana mari dzekufambisa. Hurumende inoti iri kugadzira mutemo wekurambidza vanachiremba kuramwa mabasa asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti izvi hazvienderane nebumbiro remutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vashandi vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuru yeHarare vari kusangana nezvipingaidzo mabasa avo kana vachinge vashanyirwa nevarwere vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language vanenge vaine zvirwere zvakasiyana siyana. Kirimu Dzamiri anotipanya iyi.
Amai Precious Nkomo, avo vanoshanda nesangano re-Deaf Zimbabwe Trust, vanoti pane dambudziko guru riri muzvipatara nemakiriniki. Sezvo kunzwisisana nevanoshandisa mitauro yemaoko kuri kunetsa, nepamusana pekuti vanoshandira mumakiriniki aya havana kudzidziswa mutauro wakadai. Amai Nkomo, vanoti vanoshandisa mitauro yemaoko vanonzwisisana zvikuru kana vachitaura asi vasina urema uhu vachitadza kunzwa kuti vari kuti kudini.
Vakataudzana pachavo vanonzwanana. Asi problem inozotouya kwatiri isu tada kushandisa chirungu sign language yatakanodzidza muchikoro. Ndosaka tichitadza kuzonzwisisana.
Amai Nkomo vanoti kusagona kutaura mutauro wemaoko kuri kuvhiringidza utano hwavanhu vasinganzwi kana mbeveve nokuti hapana anokwanisa kuziva kuti chii chaicho chinenge chichirwadza murwere sezvo vashandi vekumakiriniki aya vasina kudzidzira mutauro wemaoko.
Dambudziko guru ndeikuti munhu haakukwanisa kutaura sign language nekuti vamwe vacho havana kuenda kuchikoro. Zvekuti ukatonyorera pasi kuti utare uedze kutsanangudza kuti utore medical history kuti wakatanga rini kurwara zviri kurwadza nechepapi. Zvese izvi zvinoda kutaurwa nesign language.
Amai Nkomo vanoti vanoshandisa mutauro wemaoko vanozorasikirwa neupenyu hwavo nekuti vanenge vasingazive zvokuita zvikuru vaye vanorarama neutachiwana hweHIV nokuti vanenge vasina kutsanangurirwa zvakadzama mamwirwo anoitwa mishonga yavanenge vapiwa nevanhu vanenge vasinganzwisisiwo zvinenge zvichitaurwa nevarwere vanoshandisa mitauro yemaoko.
Saka nyaya huru ndeyekuti hapana communication nekuti hapana vanhu vari kukwanisa kusaina even kuri kumanesis kwachona pamwe vane vasiri kukwanisa kudzigadzika nesign language.
Amai Francisca Temba vekumashambanzou Ketrust vanoti nepamusana pekuti vashandi vemuzvipatara nemakiriniki havanzwisise mitauro yemaoko varwere ava vanopedzisira vatsvaga hama dzekuti dzinovabatsira izvo zvinoita kuti vashandise mari dzakawanda pakufamba. Amai Temba vanoti varwere ava vanopedzisira vaisa urwere hwavo pachena kumunhu anenge achivabatsira izvo zvinotyora kodzero dzemurwere uyu dzekuti urwere hwake huzikanwe chete na iye murwere nachiremba anenge achimurapa.
Uyu anotofanira kuti abve kumba aine munhu anobva naye kumba anomubatsira kuti andointepreta kuna nesi ari kuchipatara zvaanenge achinzwa. Saka takatarisa izvozvo its a cost again for munhu anenge achibva long distance asvika pakliniki paya munhu uye anopinda naye saka it means kuti confidentiality yake its breached.
Mushure mekuona kuti dambudziko iri riri kuramba richikura muzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare masangano anoti Deaf Zimbabwe Trust, Mashambanzou Care Trust nedisability HIV and AIDS Trust akaita uronga hwekudzidzisa vashandi vemumakiriniki ekanzuro mutauro wemaoko. Vanhu makumi mana vakapinda muhurongwa uhwu uhwo hwakaitirwa pachipatara cheWilkins Hospital muHarare. Amai Temba vanoti vari kufambira makiriniki nezvipatara zvakasiyana siyana uko vari kudzidzisa vashandi vese kusanganisira vasiri vana mukoti kana madhokotera kuti vakwanise kutaura mutauro wemaoko.
Communication between munhu nemunhu ada kumubetsera yacho panga pasina. Saka what we are doing isusu as the three partners zvokushanda seconsortium tikufamba maclinics tichitraina my health service providers angava manesi magadhi amushanda pazvipatara macounselors whoever tukwa trainer inonzi basic sign language.
Vabhivhenzi Sengwe avo vanoshanda kuHeathcliff Polyclinic vanoti kave kechipiri vachienda kuWilkins Hospital kunodzidzira mutauro wemaoko zvinova zvavandudza basa ravo reukoti nokuti vave kukwanisa kushandisa mutauro wemaoko.
Vanhu vari deaf vakauya we could not actually help them semazvavanga vavavinga sometimes anogona kuya achikutira sign kuti pain but you wouldn't understand. Saka vanhu vacho vaita kumira kuti vanongopiwa paracetamol wobva ngonzi enda. It was more of kutange vaiongona ngu vari kudiscriminatwa kana vakauya. Saka ne training now they are very happy in community zvekuti kana akakuona ndofanira kuziva kuti kana akangosvika patraining angoziva munhu wanoziva kuti sekuru wangu vakatreatwa sign language, so now he's helping them a lot.
Vatafadzwa maseva vekudisability HIV and AIDS Trust vanoti zvinonetsa kuti varonge zvakanangana nevanhu vane hurema, kunyanya mbeveve, nokuti nzvimbo dzinorapwa vanhu hadzina zvinyorwa zvinoratidza kuti vangani vanhu vakadai vanombouya kuzotsvaga rubatsiro. Vamaseva vanenge vachiti sangano ravo rinenge richida kuti ritevere vanhu ava vaine donzvo rokuvatsanangurira zvizere maererano nezvirwere zvepabonde.
Hapana information inorelata pane nyaya dzevanhu vane madisability. For instance, iwewe wakaenda mufield uchiti iwewe uda kutreka kuti vanhu vari deaf vangani, hauwani information yakadaro. Zvinoita kuti zviome tironge zviro zvevanhu vakadaro.
Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 kuWilkins Hospital muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chisina mukurumbira wakanyanya munyaya dzenhau dzenhabvu cheZPC Kariba ndicho chave pamusoro petafura yeCastellaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotiudza kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chave nemapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro peFC Platinum iyo yaive isina mutambo munyika nemhaka yemakundano eCAF Champions League. Izvi zvinotevera mangange A11 akaita ZPC Kariba nevaenzi vayo veDynamos, izvo zvasiya yapinda panhongonya kechipiri mwaka uno. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafara Kambamura vanoti nhabvu yasanduka mazuva ano zvekuti hazvivashamise kana ZPC Kariba ikatora mukombe weleague uyu mwaka uno.
Zvinhu zvinoratidzwa futi kuti zvinhu zvinochinja, hakuna anonzi masmall teams, zvisoko small teams. And ndikuona zvikaramba zvakadai so nematambiro acha ZPC ndikuona ichitora, ende zvakanakirawo bhora redu.
Asi utungamiri weZPC Kariba hungangosvika kumagumo nechitatu kana maGreen Machine eCapes United akarova Harare City. Pari zvino Capes United ine mapoints makumi matatu nemasere, zvichireva kuti ikakunda inopinda mapoints makumi mana nerimwe chete, point imwe chete pamusoro peZPC Kariba. Mumwe musigiri weCapes United Vashe Muchenje vanoti maGreen Machine achange ari pamusoro pachapera mutambo wavo nechitatu.
Aiwa, Harare City iyi hatingamboiverenga bhozi manyana. Capes ichi baba, zvekutoti pakupera kwebhora iri zvofanira kunge titori pamusoro. Harare City matimu madiki.
Chicken In iyo yakaenzana mapoints neCapes United yakatambisa mukana wekuenda pamusoro petafura, apo yakarohwa 2-0 neManica Diamond. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Highlanders 0 Wange 0, Mushowani Stars 2 Chapungu 1, Tiro 1 Ngezi Platinum Stars 0. Kwatambwa mitambo makumi maviri nemitatu, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: ZPC Kariba 40 points, FC Platinum 39 points, Chicken In 38 points, Capes United 38 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Tiro 1 24 points, Herentals 23 points, Blower Chiefs 18 points, Neada 17 points. Mumitambo yemuAfrica, FC Platinum yakarova UD Songo yekuMozambique 1-0 mumutambo weCAF Champions League. Triangle ndokushanyawo kuTanzania, uko yakanodambura Azam 1-0 zvekare mumutambo weCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa nezveurongwa hwekuti mutumbi vaimbo wemutungamiri wenyika waRobert Mugabe uchange uchiradzikwa kupi, pamwewo nekuramwa mabasa nekuratidzira kwaitwa navanachiremba. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutumbi vaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unoendeswa kumusha kwavo kwazvimba. Vanachiremba vakuru vanobatana navanachiremba vadiki mukuratidzira vachizivisa hurumende kuti havasi kufara nekupambwa kwaDr. Magombei. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.